Ndino kuchingamidzai nemufaro ini ndini tanono kawande ndichiti eino imisoro yenhau dzanhasi chipiri nyamavhuvhu 7 2018. Nengo dzeMDC Alliance dzanga dziri muhusungwa zvichitevera kusungwa kwadzakaita dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga nechitatu chapfuura dzinopiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kudzimba kwadzo. Sangano reHuman Rights Watch rinoti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muZimbabwe zvichitevera kutorwa kuri kuita kodzero dzevanhu nevanhu vanenge vakapfakatira futi pamwe nokupfeka mbatya dzemauto. Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanoti vanotambira mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vachaumba commission ichaongorora mhirizhonga yakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa nemauto nemusi wechitatu. Vatsigiri veZANU-PF kumashonaland west vanoti vari kufara zvikuru kuti vakakunda mudunhu rezvimba unova musha waimbove mutungamiri webato iri uye wenyika vaRobert Mugabe. Vachiti izvi zvinoratidza kuti vaMugabe vanyura zvachose munyaya dzematongerwo enyika. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kunzwa zviri kufungwa nevechidiki zvichitevera sarudzo dzakaitwa munyika zvondo rapera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave.